Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 22/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakasvika patakanga tichiita miting ndobva vatanga kuda kushandisa mafoni kurekodha. Vanhu vakabva vamira vachiti hazvingagoni ndiva tinozai pana patichinechikeri vachiramba kuti hatirikubva pamiting ipapo kuti vagari vomuno aikwazvo uyu musangano weTCCC wakazikanwa namapurisa saka imoto ichii hatiwi pamusangano penyezvanza zvinhu zvinoda kuzva zvamunotaura
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change ropomera sangano rinoshanda rakazvimirira Reforever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ mhosva yekukanganisa musangano waro kubhikita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change mudunhu remasvingo dziri kupomera sangano rinoti rinoshanda rakazvimirira Reforever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ mhosva yekukanganisa kuitwa kwemusangano waro wekutsvaga vamiriri musarudzo dzegore rino wakaitirwa panzvimbo yezvitoro zvekwamukore kuward 8 kubhikita nezuro. Sangano refaz rinonzi nevamwe nderevasori uye rinotsigira pamwe nekushanda nebato rinotonga rezano PF. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakaitika panguva iyo vamwe vagari vemumaruwa mudunhu remasvingo vari kupomera sangano rimwe chete iri mhosva yekufamba mumaraini vachitora mazita evanhu vose vava nemakore makumi masere kana kudarika vakanyoresa kuvhota vachivatyidzira kuti vavhotere bato rinotonga pasarudzo dziriko muna Nyamavhuvhu gore rino. Nhengo dzeTCCC dzinoti vechidiki veFAZ vaitungamirwa nevakuru vavo vakumbira iziki pamwe chete navaizo rikotora vakasvika pamusangano uyu vakabudisa mishina yavo yekurekodha dzaiitika vachiti vabva kuFAZ uye vanotenderwa kupinda misangano yose. Imwe nhengo yeTCCC yaiva pamusangano uyu vataurai mukore vati nhengo dzeFAZ dzakakumbirwa kuti dzibve pamusangano uyu asi dzakaramba dzikatanga kuita mheremhere kusvika vazochinja pekuitira musangano uyu.
Chokwadi kuti FAZ yakavhiringidza musangano kana kuti wandingati an internal process yeTCCC yaiitirwa kuward 8 Bikita South pamukore business center musi wa21 May. Vanhu veFAZ vakauya paiitwa musangano weTCCC vachiti hatibvi pano toda kunzwa kuti muchataura zvechii nokuti isu tine masimba okuti hapana patinotadza kupinda.
Yekomiti iri kutungamirira kusarudzwa kwenhengo dzeCCC yaifambisa basa pachirongwa ichi vaJefferson Chitando vatenda kuti sangano refaz rakavhiringidza musangano wavo apo vaita chirongwa chekupeta kusarudzwa kwenhengo zvichamirira bata ravo munzvimbo dzemakanzuru pamwe chete neparamende.
Vakasvika patakanga tichiita miting ndobva vatanga kuda kushandisa mafoni kurekodha vanhu vakabva vamira vachiti hazvingagoni ndiva tinozai pana patichinechikeri vachiramba kuti hatirikubva pamiting ipapo kuti vagari vomuno aikwazvo uyu musangano weTCCC wakazikanwa namapurisa saka imoto ichii hatiwi pamusangano penyezvanza zvinhu zvinhu zvinoda kuzva zvamunotaura.
Mumwe wevakuru veFAZ ari kupomerwa mhosva iyi vagotora varamba kuti vakanganisa musangano uyu vachiti vaingovawo pazvitoro panova pakaitirwa musangano uyu.
Aiwa hatiiti zvinhu zvakadaro asi kuti tinenge titongoripo generally it's a business center tisikaisi nzvimbo yekuti iward center or whatever it's a business center generally business center saka titaitongofambirawo zvedu pabusiness center though we are under FAZ of course torina nguva yekuita izvozvo because hatitotenderi kuinda kuya zvinhu zvakadaro.
Vagari vemunzvimbo dzakaita sekwagutu bhikita zaka nechiredzi vari kuti sangano refaz rakasarudza vashandi varo vatatu muwadzi yega yega avari kufamba mumaraini mavo vachitora mazita evanhu vose vakanyoresa kuvhota. Vamwe vakaita vatalentisha vekwabhasira kwaguti vanoti izvi zvikutyora kodzero dzevagari vekumaruwa avo vanofanira kusarudza vatungamiri vanoda pasina kumanikidzwa.
Vakomana nevasikana vefazi ava vari kufamba village by village vachizounganidza mavillage members vachivaudza kuti vota yenyu zvamakazunungukazi kuti musangano ukadyiwa tinosangana, SANU-P F ikadyiwa tinosangana. Zvinova izvo zvakonzeresa even commotion maraini vabereki vachanzwisisa kuti vodii.
Vanhu ava vari kutyidzira vechidiki pamwe chete nevabereki kuti vakavhotera mapato anopikisa vachasangana nemhirizhonga yakasimba inodarika yakamboitika mugore ra2008. Nekudaro vanofanira kuvhotera bato rinotonga. Vakafanira kubata chigaro chemutauriri weTCCC mumasvingo vaDirector Ramba vashoropodza izvi vachiti fadza haifaniri kuvavhiringidza zvirongwa zvavo pamwe nekutyidzira vagari kumaruwa.
TCCC hatikugwara nokupindura kuita fadzi kumaindena purezi emusangano wedu wedivalidation zvakashata mwamwana mugwate zvekupato ravo chikuruzvozvo zvati handipindiri vaiadze oso kamingini kuzvinhu zvetriple c hazi hatinei navo zvakatata vakatikavarira zvikurusa.
Hatina kukwanisa kuwana divi remutungamiriri wefazi munyika vaota tafumanei sezvo nhare mbozha yavo iri kunzi haichashandi. Sazvigaro webato reZANU-P F mudunhu remasvingo varobson mavhenyungwa vati havatauri pamusoro pezviitiko zvesangano refazi vachiti isangano rakazvimiririra. Sangano refazi ndiro rakatungamirira sarudzo dzemapuraimari dzekutsvaga vachamirira bato reZANU-P F musarudzo dzegore rino, asi vakawanda mubato iri vanonzi havasi kufara nemabatirwo akaitwa basa resangano vachipomerwa mhosva yekudzika vanhu muzvinzvimbo vachisiya vakasarudzwa nevanhu. Izvi zvinonzi nevamwe vanoongorora nezvematongerwo enyika zvinogona kuita kuti bato riri kutonga risavhoterwe zvine mutsindo mune dzimwe nzvimbo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Dini Godfrey Timba.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasimuka nhasi vakananga kuEgypt uko vanonzi vakokwa nemumwe wavo mutungamiri wenyika iyi vaAbdel Fattah el-Sisi. Bepanhau reHerald rinoti rwendo rwavaMnangagwa kuEgypt riri kusanganawo nemusangano wakakosha weAfrican Development Bank kana kuti AFDB Summit uchaitirwa kunzvimbo yekutandarira yeSharm el-Sheikh kwakare kuEgypt uko vanonzi vaMnangagwa vachaita musangano nevamiriri venyika pamwe nemasangano vakakweretwa neZimbabwe seurongwa hwenyika hwekuedza kupedza kubhadhara zvikwereto zvayo. Musangano webhengi guru remuAfrica uyu unonzi watanga nhasi uye uri kupera nemusi wechishanu svondo rino. Svondo rapera, hurumende yakaita mumwe musangano uri pamusoro pezvikwereto zveZimbabwe uyu wakapindwa nemutungamiri weAFDB Dr. Akwin Adesina pamwe nevaimbo vemutungamiri weMozambique vaJoakim Chisano ava vari kutungamira muhurukuro dzekuti Zimbabwe igadzirise zvikwereto zvayo. Sangano reUNICEF richishanda nemapazi ehurumende anoti revashandi nemagariro akanaka evanhu pamwe neremukati menyika kuburikidza nehofisi yamabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General's Office vari kufamba mumisha yekumaruwa vachibatsira kusimudzira kuti vanhu kunyanya vechidiki vari kunzvimbo dziri kure vava nemagwaro ekuberekwa kana kuti mabirth certificate. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Zvinogona kushamisa kuti kune vanhu vanozvarwa vokura kusvika pakuita vana nevazukuru vasina kuwana magwaro ekuzvarwa kana anoratidza kuti ndovanani, asi izvo zvinowanikwa kunyanya kumaruwa akawanda emunyika kusanganisira kucholocho mudunhu rematobeland north. Mbuya Margaret Marandure Nyati, avo vane makore 41 ekuberekwa vanogara kumvundlana kana kuti ward 13 pedyo necholocho center uye vanoshanda sadamba nevana kana kuti child care worker vachishanda pasi pebazi rekugara zvakanaka kwevanhu. Rimwe rebasa ravo nderekubatsira kuti vana vasina magwaro ekuzvarwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana kusanganisira kupesana kwevabereki muwanano vawane magwaro aya.
Vana vanenge vadhampiwa vabva kusouthi nekudhaura apu. Vana vanodhampiwa muno vanenge vachikwa habasi wangu ndovanotobatsira. Pane nherera nenge akafigwa complete asina vabereki. Tobetsira vose vana vanotambura.
Amai Simangele Ndebele avo vane makore makumi mashanu ekuberekwa vanogara mumusha weFusini muchorocho uye vanoshandawo sachild care worker. Vanofamba vachikurudzira veruzhinji kuti vatorese vana kunyanya magwaro ekuzvarwa. Dzimwe nguva vanotoita zvokusvika pamisha yavanoziva inenge ine vana vasina magwaro aya uye vanoti kune vamwe vabereki vanoratidza kusada. Amai Ndebele vanoti mukita basa ravo dambudziko guru ravanosangana naro nderekuti vanofamba mitunhu yakareba vasina zvifambiso. Mbuya Marandure vanotsinira.
Tinoda transport. Tikapiwa mabhasikoro okufamba padhuze nemota dzokuinda kure. Transport ndiyatochema nayo. Netraining yokuti vatsva vanenge vachipinda vazive kuti basa rakanangana nei.
VaNicholas Maposa ndemumwe mugari wekumuchina kana kuti Ward 10 uko kunogara vanhu verudzi rwechisan chinove chinhano makiromita makumi maviri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwecholocho center. Vanofara kuti vana nevamwe vanhu vemunzvimbo iyi vari kuwaniswawo magwaro ekuzvarwa. Taedza kubata vaHenry Machiri mukuru webazi raregistrar general asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Hatinawo kukwanisa kubata vekumahofisi UNICEF munyika kuti tinzwe kuti chirongwa ichi chiri kufamba zvakadii. Asi mafigiro akabva kumahofisi ebazi remagariro evanhu akanaka ari muchorocho anoratidza kuti pane vana vari pasi pemakore gumi nematanhatu vanopfuura zviuru zvitatu nemazana mashanu nemakumi mana 3542 vakawana magwaro ekuberekwa kana kuti birth certificate kekutanga uye vanhu mazana matanhatu vapfuura makore gumi nematanhatu vakawana magwaro kekutanga. Tanga nzvimbo yecholocho nedzimwe mumatunhu ematevereland nemidlands dzine vanhu vane chitsama vasina magwaro nekudawo kwenhoroondo yegukura hundi. UNICEF iri kubatsira hurumende nechirongwa ichi nerubatsiro rwakabva kuhurumende yeSweden rwemari inosvika madhora mamiriyoni mashanu emari yekuamerica iyo iri kushandiswa mukutsigira mabasa emadamba nevana kana kuti child care workers nezvimwewo zvakasiyana-siyana. Chirongwa ichi chiri kuitwawo kubhikita chimanimani nechipi inge mukubatsira vakarasikirwa nemagwaro avo panguva yemafashamu yecyclone Idai. Ndakamirira Studio 7 paCholocho Center ndini Kudzanai Msengi.
Kunyangwe hazvo mapato ari kurwisana muSudan akanyorerana chibvumirano chekumbomisa kurwisana nemusi wemugovera kuSaudi Arabia kuitira kuti masangano anopa rubatsiro zvikuru rubatsiro rwechikafu akwanise kufamba munyika iyi achigovera rubatsiro. Hondo inonzi ichiri kuenderera mberi. Nhumwa dzinobva kumapoka maviri ari kurwisana anoti mauto enyika nechikwata cheRapid Support Forces dzakabvumirana pamusangano wakaitwa muSaudi Arabia svondo rapera kuti vambomisa hondo kwevhiki asi chibvumirano ichi chatadza kuremekedzwa. Saudi Arabia yakabatana neAmerica mukuedza kuyananisa mapato maviri aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology kuPretoria muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Hondo iri mukati menyika yeSudan iri pakati pemauto enyika iyi nemamwe mauto ari kudaidzwa nezita rekuti Rapid Support Forces yanzi imbomira kwechinguvana ichiitirwa kuti vanhu vagone kuunzirwa chikafu uye zvimwe zvakakanganisikwa zvakaita sezveutano uye nemvura nezvimwe zvakadaro mumadhorobha zvigone kuzoserwa mukupuhwa vanhu.
Mungati hondo iyi iri kubata sei vagari veimomo muSudan?
Hondo iyi ihondo yakanganisa ugaro hwevanhu nenzira dzakawanda kusanganisira kubvisa vanhu pavanga vagere zvingadaro vachienda kune dzimwe nzvimbo dzeSudan kusina hondo kana kuti vachitobuda munyika yeSudan zviri kunzi kunyika yeEgypt ndokwanyanya kuenda vanhu vakawanda vari kupotera vachitiza hondo iri muSudan. Zviri kunzo pafiwa kusvika pazuva ranhasi nevanhu vanodarika mazana manomwe uye kwakakuvara vanhu vanodarika zviuru zvishanu. Kureva kuti hondo iyi ihondo yakanganisa zvakawanda mukati memagariro evanhu. Vamwewo vakabvunzwa pamusoro penyaya yehondo iyi. Zvizvarwa zvemuSudan zviri kuti zvaneta nehondo iyi nokuda kwekuti ugaro wemhuri uri kukanganisika. Vari kutiwo upenyu semaziro avaihuita hondo isati yatanga hwakakanganisika. Kungava kuti vanhu vari kuenda kumabasa, kungava kuti vanhu vari kuita izvo zvaiva pararamo, zvinhu zvisaitiki nokuda kwehondo yaitika. Saka zvatiri kuona ndizvozvo zvekuti hondo yakanganisa zvakawanda mukati menyika yeSudan, yakanganisa ugaro hwevanhu.
Nyika dzakadai seZimbabwe dzingadzidzei pahondo iyi yatiri kuona iri kuitika muSudan?
Nyika dzakaita seZimbabwe nedzimwewo nyika dzine runyararo pari zvino dzinoda kuti dzidzidze kuti hondo hachisi chinhu chakanaka. Vanhu vanoda kuti vagarisane murunyararo, vagarisane nenzira inoita kuti runyararo rwuripo rusakanganisike. MuZimbabwe tiri kuona takatarisana nesarudzo dziri kuuya idzi, chimwe chiitiko chinogona kuti vanhu vasawirirane, chiitiko chinogona kuti pagone kumuka kuwirirana. Naizvozvo chandingade kukurudzira muZimbabwe, mapato ose zvavo kusanganisa nehurumende yeZimbabwe, ndechekuti ngapaitwe zvinhu zvinoite kuti runyararo rwuripo rwukanganisike.
Vanoongorora zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza, vanodzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa, vari parunare kwakare kuSouth Africa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanochengetedza mhuka muKenya veSave the Elephants, sangano rekuBritain rinobatsira kuchengetedzwa kwenzou muKenya, vari kushandisa nyuchi kudzinga nzou kuti dzisaparadze zvirimwa zvevarimi munyika iyi. Mikoko yenyuchi idzi inobatsirawo zvakare kuwanisa varimi ava mari kubva muhuchi nenamo. VaTim Scott vanomirira South Carolina mudare reSenate muAmerica, vari vebato rinopikisa reRepublican Party uye varivo senator wechitema webato iri vega, vazivisa nhasi kuti vari kuda kukwikwidza musarudzo yekutsvaga achamirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa gore rinouya. Vanhu makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26 vanonzi vafa nechirwere chekorera munyika kubva zvachatanga muna kukadzi gore rino kusvika pari zvino, uye huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chemanyoka ichi hunonzi huri kukwira zuva nezuva, apo chirwere ichi chichinzi chave kupararira kumaruva. Izvi zvinoteverawo kufa kwevanhu vatatu svondo rapera kwachirau mudunhu diki rezvimba kumashanaland west. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano rakazivisa kuti svondo rakapera chete vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi maviri vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera. Huwandu hunodarika vamwe mavhiki ose kubva zvatanga chirwere ichi kubva musi wa12 kukadzi gore rino. Vanhu makumi matanhatu nevasere kana kuti 68 vakabatwa nechirwere ichi nemusi wechishanu svondo rapera woga. Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti kunyange huwandu hwakakwira svondo rapera hazvisati zvasvika pakaitisisa. VaMujiri vanoti vave kudzidzisa vagari vose kusanganisira nevekumaruwa nezvinodikanwa kudzivirira chirwere ichi.
Guruva hwedu hweministri ine maprovincial medical directors, ine machief medical officers, ine mahealth promotion officers vari on the ground kudzidzisa vanhu kuti chirwere ichi chinonzi chii,
Vagara variko mumacommunities, mumavillages, zvose variko vachidzidzisa vanhu. Amai maudi kanda washika vekwa zvimba vanoti vari kupiwa chenjedzo yekuti vasamhoresane zvekubatana maoko kusaitira tsvina pese pese uye kuti vawanze utsanana pamvura yekunwa nezvekudya.
Vanzi musamhoresane lasi musaitire tsvina pese pese ndiwandaivita smart.
Chirwere chekorera chinonzi chave kuwanikwa kumaruwa uko chinonzi chakauraya vanhu vatatu kwachirawo svondo rapera vamwe vanomwe vachinzi vari kurapwa vari panzvimbo yakachengetedzeka pachirawo hoo. Vagari vekwachirawo vanoti vanofunga kuti chirwere ichi chakaunzwa nevatendi vechechi yejohani masowe avo vavanoti havabvumirwe nechitendero chavo kuendesa varwere kunorapwa kuchipatara sekutaura kwaamai Sinodhi yaChirawu. Asi mukuru wechechi yejohani masowe uko kwakafira munhu wekutanga nechirwere chekorera mudunhu rekwaChirawu vajustin Sitole vanotikenda kunorapwa kuchipatara isarudzo inoitwa nemutendi pasina kumanikidzwa. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti muHarare zvinhu zvakagadzikana sezvo vanhu vari kuita vashoma munzvimbo dziri kurapwa varwere vekorera dzakaita seBeatrice Road Infection Hospitals iyo inonyanyozivikanwa nerekuti paNazareth. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reworking group on health vaitai Rusike vanoti chirwere chekorera chave kupararira kumaruwa nekuda kwekufambidzana kwevanhu vachibhakachirana uyewo vanhu vave kungotengesera pese pese nekuda kwenyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka. Vanosike vanoti zvibhorani zvinogara zvakafa izvo zvinomanikidza kuti vagari vatsvake mvura munzvimbo dzisina kuchena.
Touyawo zvekare dzimwe nguva zvibhorani zvinofa kana kupera mvura. Vanhu vozenge zvakare vaakunochera mvura kumifuku, dzimwe nguva chinochera mvura isina kunyatsochena, isina kunyatsochengetedzwa kumatsime aya asina kuchengetedzwa zvakanaka. Izvo zvinogona zvekare kuvaisawo panjodzi. Saka zvoreva izvo kuti mabasa edzidziso kunyanya takatarisana nyaya yeutsanana zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti anga achisumudzirwa nekumaruva kwese nekuda kwekuti korera haisi kuwanika mudhorobha chete iye zvinezvi yapararira nekumamisha.
Panyaya yemakereke asingabvumire nhengo dzavo kuenda kuchipatara vanosvike vanoti hurumende inofanirwa kutaurana nevakuru vemakereke aya kuti vaone kukosha kwekurapwa kana varwara uye kugara pakachena.
Tinoona kuti dzimwe nguva tine vamwe vaya vanopinda makereke aya asingabvumidze kuti vange vachienda kumakirinika kunorapwa. Zvinenge zvakakosha kuti hurumende inge ichiita hurukuro nemisangano nevakuru vemakereke ivavo ichiedza kuvakurudzira kukosha kwekuti kana vachinge vasangana nedambudziko ringave remudumbu vange vachiendawo kupi kumakirinika vachinorapwa. Uye pavanoitira magungano avo emakereke paya pange pachigadziriswawo nyaya dzezvimbudzi, nyaya dzekugeza maoko nenyaya dzemvura.
Pane zvino vanhu vanosvika churu chimwe chete nezana nemakumi masere nevasere kana kuti 1188 vari kurapwa munzvimbo dzakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira mhuri kuti dzikurumidze kuendesa vadikani vadzo, zvikuru vana vari pasi pemakore mashanu, kuzvipatara kana zvaonekwa kuti vari kupisa muviri zvakapfuurikidza. nyanzvidzi dzinoti kupisa kwomuviri uku kunogona kuzokonzera kugwina gwina nekuita sekunge munhu avhiringika pfungwa, izvo zvinozokonzeresa kurasikirwa kweupenyu. Kudonha kana kugwina kwemunhu uku kunokonzerwa nechirwere chepfari kana kuti epilepsy. Ropafadza Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti kana muviri ukapisisa zvakanyanya, uropi hwemunhu hunoguma hwave kuroverana mudehenya remusoro.
Kana mwana ukaona akugwina temperature ichikwira zvotadza kuti urwere hwacho hwatidzikei hwatinyanyei, tinokurudzira kuti mumhanye nemwana kuchipatara nekukurumbidza, nokuti mafibro convulsions akanonokerwa kuitika. Brain dzemwana dzinotirovera mumusoro imomo, zvinoita kuti atinoti pressure yemumusoro ikwire zvakare. Kana pressure yemumusoro yakwira, zvichatanga kuudza kuti mwana iyeye aite maproblems. Anokwanisa kuguma aita kana maproblems akaita sana cerebral palsy, anokwanisa kuguma aita cabbage, inoda kuti brain dzakanganisika nekuti manonoka kuendesa mwana kuchipatara. Temperature ichikwira, brain dzichikuvara.
Dr. Chiripanyanga vaendera mberi vachiti vabereki ngavasavhunduka kana vaona mwana achigwina-gwina, asi kuti vamhanye naye kuchipatara.
Tinoona zvakare kuti mukanyanya kunonokesa zvakare kuendesa mwana kuchipatara akatadza kurapwa nenguva, mwana anokwanisa kuguma ashayika nekuda kwemafibro convulsions kana nekugwina-gwina kwanenge achiita ikoko. Saka mukaona mwana unyanya kugwina-gwina aine flu kana chikosoro kana achichaya kana mudumbu, temperature yakakwira, timhanyai naye kuchipatara nokuti zvinenge zvichitadza kuti urwere hwake hwatidzikei zvakanyanya. Saka musavhunduke, musati mamhepo, musamhanyi naye kunganga kana kumaprofita. Mhanyai nemwana kuchipatara mukaona mwana anga agwina-gwina, zvinobatsira kuti akwanise kuwana rubatsiro nekukurumbidza, apore nekukurumbidza.
Bishop Cuthbert Nyaruvenda vanotungamirira sangano reZimbabwe National Practitioners Association vanoti vanosangana nevarapwa vane dambudziko iri vakawanda, uye vanokurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dziendese varwere ava kuzvipatara kana vapedza kuvashandira.
Chirwere ichi chinonzi zerasi tinochiziva, vamwe vanochitaura nepakawanda, chakafanana neanonzi mafits kuti munhu anongogwina-gwina. Vamwe vanototi tsviyo, tinotochirapa zvakanyanyisa. Wozi ukapisa stereki miri unogona kuita machansisi ekugwina. Icho chinorapika asiri dangerous, nekuti chinoda nyanzvi dzinonyatsoziva mushonga. Saka ng'anga nemaprofita tovakurudzira kuti vakaita zvavanenge vaita kunga vaendese munhu kuchipatara, kuti vazhinji vanoshaya nacho.
Asi mazvikokota munyaya dzezveutano nemishonga yechivanhu Dr. William Nyarota vanoti hongu matenda ose ane tsanangudzo pakurapwa nenzira dzechirungu, asi kune mamhepo anovhiringidza utano hwevarapwa ivava.
Zvinoitika kuti kana munhu asina nhoroondo kana history yemaseizures, hongu anokangoita maseizures kana kuti pfari, togona kutoita wese kana even kana kufa. Aita pfari idzodzo, asi kazhinji-zhinji inowanzoitika izvi kana aine chivanhu chinenge chaitika. Chiriko chivanhu chokuti munhu anogona kukanganiswa nemweya yakaipa, asi zvogova nebiological interpretation.
Chiremba vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira Chinoi mudare reparamende Dr. Peter Mataruse vapawo pfungwa dzavo maringe nezvedenda iri.
Kugwina-gwina, saka vanenge vamuona vachigwina kana vatofa hazvioneki papostmortem. Ungangoonekwa kuti vakafa neasphyxiation nekuti vaishota oxygen malungs acho nemagams nechezvinenge zviri blue zviri deoxygenated. But kuti uti akafa nemaseizures afa very difficult to detect. Seizures muvana vazhinji inovadza kukonzerwa netemperature.
Ongororo yakaitwa nesangano reEpilepsy Support Foundation of Zimbabwe mugore ra2014 yakaburitsa kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu 500,000 vanorarama nedenda reepilepsy munyika. Gore negore nyika dzinopembera zuva reInternational Epilepsy Day musi wa2 kukadzi, uye sangano reWorld Health Organization rinotiwo vanhu mamiriyoni makumi mashanu 50 million vanorarama nedenda iri pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk nhasi na8pm manheru, apo tiri kutarisa nezvemamiriro eupfumi hwenyika pamwe nekukwira kwemitengo yezvinhu. Pangove yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa kuti hurumende yavo ichatora matanho vose anokodzera ekudzivirira mutengi. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reCCC ropomera sangano rinoshanda rakazvimirira reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ mhosva yekukanganisa musangano waro kubikita nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosimuka munyika vakananga kuEgypt uko vachanopinda musangano weAfrican Development Bank. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Gifts Dube.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 22 kuNkwenkwezi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umiswa umhlangano webandla leCitizens Coalition for Change kukhethwa khona abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Ebanki rate yabo iba phansi kithi ngwe nge-70%. Nxa singathi qathanisa i-US dollar le-bond lakithi lapha, nxa unganika i-$1 i-US dollar, kunika i-18,000.
Abathengisa imali bathi kabayisibo ababhidliza umnotho weZimbabwe.
Ngakade beqale bakhuluma lathi first ngakade sizaba le minye imbono kuzaba nzima ukuthi kwakhona umuntu abhadale i-30 days kuyabe kunzima ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona.
Bazonde okumangalisayo abantu obulawayo ngemizamo yokukhuphula inhlawulo yokufaka izimoto enzikini yedolobho leli. Sokulabantu abaningi emabhandleni eZimbabwe abasebenzisa amafutha okuzihluba ijwabu ebusweni. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change athi abakunhlanganiso yeForever Associates of Zimbabwe baphazamise umhlangano wabo eBikita izolo lapha kade bedinga abazabamela kukhetho lomakansila lamalunga edale lePhalamende kukhetho oluzayo. Bathi amalunga eFAZ akubikwa kuthiwa adlelana lebandla elibusayo. Bafike ku-Ward 8 baphazamisa obukhethwa khona amalunga e-CCC phansi kohlelo lwe-consensus candidate selection. Abakuhlanganiso yeFAZ umnumzana Kumbira Iziki lomnumzana Edson Kotora kuthiwa bebekhokhela abatsha abaphazamise umhlangano lo. Kodwa uGotora utshele iStudio 7 ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba baphazamise umhlangano lo. Loba kunjalo abakubandla leCCC bathi luqhubekela phambili uhlelo lwabo lokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo. Siphoxwe ngodaba lolu lonkosikazi Ellen Jeriyedenga ubona ngezokhetho kubandla leCCC.
Uhlelo lethu olokudinga abangasimela ePhalamende leKhanselini luhamba kuhle kakhulu. Esesikwenzile njengebandla ukuthi sibe lama citizen caucuses kuma province ayi-8 elizweni ngaphandle kweBulawayo leHarare. Kuma provinces lawa sisenelisile ukuthi izakhamizi kumbe ama citizens basinike abantu abangathi abangaba bathathu abangakwanisa ukusimela ePhalamende kuleKhanselini. Njalo kuvikile ephelileyo like kugoqela njalo lanamuhla silama ward assemblies lapha inkokheli ezebandla zingena kuma ward ziqoqisana labantu ngalokho okumele bakukhangelele kukhetho eluzayo. Njalo sibonisana lokuthi uhlelo lokudinga abameli olama candidates lumi njani lapha okulezikhenqe kumbe lapha okungabe uphambanisekile kulungisiswa njalo kuma ward assemblies zona lawa. So far ahambe kuhle sibili njalo sesikhangelele uhlelo lokuthi siqalise ama citizen caucuses ethu kuEbulawayo leHarare ukuze sithole laba abangasimela ePhalamende leseKhanselini.
Ye, kodwa kulabanye phela bathi uhlelo lwenlolo lungani lwabantu bona abakade bencintisa ibabala kodwa babuyele futhi ngoba kanazani ibavela bakhuluma ukuthi kumele abantu behlangane ngaphi kumbe ngaphi ayisikho khona kuphela.
Obekusenzakala yikuthi indawo zokuhlanganela khona besiphiwa ama-venue ngama-ward coordinators kumbe ngama-constituency coordinators bona abantu abangama-technical persons. Nxa kulezikhalazo ezithize abantu bebeqoqisana labe-organizing department yibo abazabe bebonisane ukuthi i-venue ingatshintshwa kanjani ukuze isuthise umuntu wonke. Kodwa into ade siqonqosela kakhulu ukuthi lapho kuhlanganelwa khona kumele kube yindawo ephakathi laphakathi ekwanisa ukufinyelela ngabantu abonke zingathi kuwadi kumbe kuconstituents.
Lo ngunkosazana Ellen Shirye Denga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC besixoxa laye eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Uyabona bona banamatoba ngo-provincial o-deputy babo. They are still the same people who are selecting people khonapha. So mbona ngathi umehluko kawukho. I-concept inhle, ibizwe layo lihle. Kodwa indlela eyenziwa ngayo, it's still manipulated.
Njani, akujule khonapho babancu.
Angithi into enzakalayo umuntu obuyezo announce umhlangano nxa kuyi candidate yayingu MP yadliwayo yiyo ebuyezo announce umhlangano e-announce ama date etshela abantu ukuthi khona sizaba lo mhlangano ngelanga elinje okwenza lokhu nalokhu lalokhu. For example, mina ngingumuntu owenkayi South, ungachecka umuntu ekusi ombuzayo uza kutshela nge-candidate yabo eyadliwayo ku-previous election ukuthi wenza lokhu. Baza kutshela ngobaba ulokhuzeni uSibanda onguye ongu-chairperson. So ke kuyatshengisa ukuthi umehluko awukabi khona omkhulu. Kodwa into le abayiphetheyo yinto enhle kodwa ithiwa ngendlela engayisi.
Kumele ngakwamiswa njani?
Uyabona into okwakumele yenzakale bekufuna khona phana uhlupho kuba lokulwa. Uyabona after ukhetho luka-2018 ngabe kwahle kwaqala i-process grassroots level eyokuthi khona kuma-cells ward structures khona phana ukuthi abantu baqalise ukukhuluma ngokuthi bazakhetha njani ama-candidates. But kwasala bona abantu belamandla amakhulu awokuthi yena lona umuntu okade engu-provincial chair kumbe umuntu ongubani banoku-structure sona siyani. Yibo abantu who decide who is going where even ku-next election. Abantu bona kufana bayazikhetha bazifake ende kabakhishwe. I can guess ukuthi sizathola kubuyela bona abantu ababevele bekhona khonapha. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukunhlanganiswa ye-Freedom Alliance. Sixoxela ese-Johannesburg kwele South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Egypt lapho azangena khona umhlangano omkhulu oqoqwele ibhanga le-African Development Bank. Iphephandaba le-Herald libika ukuba uMnangagwa uzakhulumisana labangakahlawulwa izikwelede ngeleZimbabwe emhlanganweni lo. Kukhangelwe njalo ukuba uzakwenza imihlangano embalwa leziphathamandla zawale Egypt. Ukugugudeka komnotho eZimbabwe lokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo elizweni lonke jikelele sokuzenza abatshintsha imali okungekho emthethweni labo bekhuphule intengo abathengisa ngayo imali yakwamanye amazwe beqhathanisa leyaseZimbabwe iyama-RTGS. Lokhu sokuzenza abantu bephile nzima ngoba kabasenelisi ukuthenga ukudla kumbe ukubhadala ezibhedlela okufunakala khona idola leMelika. Kubika uEzachisa Sibanda.
Ine ngili thukuno tlo Zimbabwe sofike kusibanga sesabekayo njengoba sebesehluleka ukuthenga ukudla ngemali yase Zimbabwe esiphoze yabo ngumquba kunje amavinkili wonke afuna idola lemelika uNkosazana Siphiwe Ncube usiphathelene othinta imali emkambo omnyama kobulawayo uthi ayisibo abenza imali eZimbabwe ife kangaka emabhanga
sengingavuma sengingangavumi ngingazi njalo ukuthi ekuweni kwakhona ukuthi bone side indawo bathi siwawise njani besingathi lona lenza into ezistraight thina senze okurongwa ngazi thingakubiza ngokuthini ngoba ngiyathola ukuthi ebank rate yabo iba phansi kithi ngxenye nge-70% nxa singasiqathanisa i-US dollar le bond lakithi lapha nxa unganika i-$1 i-US dollar kunika i-18,000
osiphatheleni abaningi imali abatshintsha ngayo kubikwa ukuthi bayithatha kwinkokheli zelizwe ezibasebenzisa ukudinga imali yemelika uNkosazana Themba Lethu Dube ngisiphatheleni
kunzima malume la lathi kulezi nsuku asiyiboni iyawoma sivithi abantu abasafuna ukutshintsha imali ngamarethi bathi amarethi aseqansa kakhulu wonke umuntu esele RTG eseningi so sokungani sesebepleja
zothi imali iningi la
asi lamakhiwa
amakhiwa lawo aqambi
akakambeki ngaqambikhiwa nyalamba phela.
Lezi bhedlela sezibhalisa ngemali zangaphandle asafuni ama-RTGS. Ugogo Phethi Makhokho uyagula. Bamxothile budokotela ngoba engena dola lemelika.
Sidinga mntanami okwemali sibili kunzima ukuthi ngathi imali ngiyayithathaka. Imali kangilayo. Umuntu nje ngiyahlupheka njuwa njela abazukulu. Kuyabe kufuneka khona phala amabhuku ezikolo kangikwanisi. Ngapha ngiyagula ezibhedlela iyahamba abantu bafuna amaphilisi kufuneka iyusi. I-X-ray ngiyethatha khona le drubin lokuphila mphila nzima ngihlanzima ngapha ngiyagula kangikwanisi. Bathe bafuna iyusi kufuze ngiyethathile ukuze ngiyethatha le echo bathi echo hambe ithathe etown i-X-ray konke hambe ithathe etown iscan hambe ithathe etown.
Uyagula.
Ngiyagula nomkhuhlane wenhliziyo.
Osomabhizimisi uMnumzana Nkosikati Masilankata uthi sokumele amise umsebenzi ezinye izisebenzi zakhe ngoba imali yeZimbabwe kayisela mandla ukuthenga ngitsho loluthi lomentshisi.
Ngile business lapho ishop engirana ithengisimpahla so ngokwenzakalakathi esilapho ekhaya eZimbabwe lapha bafuna ukuthi ithengisa impahla ngamabhondi. So amabhondi asilimaza ngoba thina lokhu esabe sukuwoda sukoda ngeforest ngama-US. So ukuthi ngitshintshe i-bond to-US sukundilimaza imali yakhona isakwana isayivumi. Ngilezi sebenzi ezabantu abayi-10 ezisebenza kimi ngokuwa kwemali. Sembona ukukhathi izisebenza sisebenzisela abantu abayi-2 futhi ngikona ukusebenza lapho.
Umnumzana Atabel Maplanka ingcwethu ehlaziya zomnotho ukuchaza ngokufa kwemali yeZimbabwe.
Kusenzwa lokhu kusenzwa ukuthi emhlabeni kulezimpi kuphinde kube lezinto ezenzakala emazweni e-US esebenzelana nawo. Ayiwo acina sisenza ukuthi izimali zingami kahle. Phinde futhi phezu kwalokhu yebo kuliqiniso ukuthi uhulumende weZimbabwe abasomagabazi kwezemali abakwanisi shemu sesifika sesikhuluma ngezindaba zokuthi izimali zihlelwa njani hayi lokhu abakwanisi.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ehlala ethembisa uJesus kabanzi osomabhizinisi abakhula intengo yokudla mahlana lokwala ukuthatha imali yeZimbabwe akulo kutshintshayo impahla lokudla kuthengwa ngedola lemelika kumbe ngesilinganiso sedola lemelika usetshenziswa umkambo omnyama. Uhulumende usevumele abantu ukuthi bathenge impuphu amafutha okupheka lokunye kwamanye amazwe okungeniswa elizweni kungahlawulelwa umthetho we-customs duty kambe kuzanceda lokhu na abadala bazoyicela isivuthiwe. Imele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Band.
Ikansili yakobulawayo esebenzelana lenkampani ye-TTI Parking Solutions bakhangelwe ukusungula uhlelo lokupaka izimota enzikini yedolobho lapho abanikazi bezimota abalakho ukukhokha imali efingaphose ikhulu lamadola US $90 ngenyanga. Lokhu sokucaphule abanye abalezimota abathi kabasuze benelise ukuhlawula imali eningi kangaka yokupaka izimota. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kukhangelelwe ukuba kuza kuba lenhlelo ezigoqela amakhadi abalisa ele-platinum, ele-gold, le-silver, awukupha imota kusukela ngoNhlangula. Kusigaba se-platinum umtshayeli wemota uzakhokha amadola phose alikhulu ngenyanga, okuza kwenza ukuba apake santando edolobheni leli. Phansi kwesigaba se-gold umchayeli uzahlawula amachumi amahlanu amadola emelika i-US $50. Ukupaka santando okwamaviki amabili kuthi njalo ukupaka iviki yonke phansi kwekhadi le-silver kubiza amachumi amathathu amadola emelika i-US $30. Okwamanje abachayeli bezimoto bahlawuliswa idola lemelika ukupaka izimoto okwehola elilodwa. Abantu bayakusola lokhu. Umnumzana Meluleki Moyo umchayeli omchova othwala uZulu enzikini yedolobho uthi kabala mali yokungena kuhlelo lolu.
Ngakade beqale bakhuluma lathi first enqikade sizaba le minye imbono kodwa ke hayi nje babona sebekuspecifyile sesizathatha nje akukhona lokhu kodwa kuzaba nzima ngoba ukuthi kwakhona umuntu abhadale i-30 days kuyabe kunzima ngoba bengakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona ngesituation esilayo kade imoto ziyafa kakhulu la le fuel iyadula so ukuthi ubhadale i-30 days kuba nzima.
Umnumzana Thapiwa Nyoni ulombono ofanayo.
Leo vele akuyenzi into zangkhona ziyadura ungathi $90 per month mina yabe ngihola mali nxa kuza ukuthi iparki ifuna $90 per month mina yabe ngihola mali akula phela umuntu ohola more than $300 whatever so vele haya lokhu asikwezi ukuvumela
lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Justin Nkomo.
Imota singani siyi-punishment kuba la ayisachazi uba le mota ungena etawuni le mota siyi-stressed susiba le BP kuba le mota ngobulawayo whereas izinara abakwezinara ungazibhatalela umthelo wakho $30 unj uyaqhubekeka impilo yankhona i-easy uyazihambela we-evo yakhona uzifake lapho yakhona around the country yakho uyahamba uyapho yakhona ngela problem than ukuthi ngibhatale ukuma ngayenzi into ongela any business engiyenza nge-$90 is too much.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi imali izahlawulwa kodwa ayihambelani lesimo semigwaqo.
Into esikhangelelwe ngabantu khathesi ayisikho nje ukuphela ukuthi kube lula ukubhadala yokuthi lokho kwathenjiswayo ukuthi kuza kwenziwa ngomva kwe-parking le imigwaqo emihle imigwaqo okuhambeka kuyo imigwaqo eyenza ubulawayo abukeke iba khona yikho sekudingeka manje. Yebo kambe siyakuzwa lokhuyana ukuthi imali iphuma ngalindlela uyabhadala ngenyanga ubhadale ngemva kwenyanga ezingaka mba amafika amangaka kumbe insuku ezingaka konke lokho siyakuzwa kodwa sekudingeka ukuthi imali ibonakale ukusebenza kwayo iguqule impilo zabantu njengalokhu kwathenjiswa.
Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi kuqakathekile ukuba abantu bananzelele ukuba idolobho leli lidinga imali yokulungisa imigwaqo lokunye.
Lapho ukuthi khona abantu bengaphaka baphaka izimoto zabo endaweni ekhangelekayo khona sizathi singaqeda bese siyenza okunye ngoba imali yedolobho efunakalayo ukuthi kulungise imigwaqo yonke ithemba iyafika kuma $700 million. So kathesi imali esiyitholayo ayikafiki $700 million ukuthi sibe le-total rehabilitation yemigwaqo.
Kusukela ngunhlolanja nyakenye ikhansili yakobulawayo yamanyana lenkampani ye-TTI Parking Solutions ukuhlawulisa abachayeli ukupaka izimota enzikini yedolobho idola elilodwa lemelika okuyinto engayamukelekanga ngoba abachayeli labosomabhizimusi bethi kubulala amabhizimusi njalo kuyadla esambeni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Simangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine libika ukuba lihlaselwe namhla ngele Russia esigabeni se-Dnipro. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele Ukraine lithi leli lise ukuwisa ezinye indizamtshina zakwele Russia zohlobo lwama-drones. Abalayo kwele Sudan bakhangelelwe ukuba bazalandela izinqumo zokubeka phansi izikhali okwensuku eziyisikhombisa kusukela namuhla. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho like lahlasela ekuseni namhla eGhadum isebenzisa indizamtshina ezithwala imibhobho emikhulu. Abomthetho bathi uhlupho lokusetshenziswa okungekho emthethweni kwamafutha okutshintsha umbala womuntu abe mhlophe nke solusabelele ilizwe lonke. Athi uhlupho lolu solusemaphandleni eZimbabwe ngesikhathi abazempilakahle bekhala ngokwehluleka ukwelapha abasebenzisa amafutha atshiyeneyo aguqula ijwabu lomuntu ngokuhamba kwesikhathi libe mnyamathu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Banengi abantu abasebenzisa amafutha atshiyeneyo agcotshwa ikakhulu ngabesifazana abafisa ukuba lejwabu elimhlophe. Kwesinye isikhathi imizamo yokuthi abantu bebe bahle ichiya belamaqhubu ebusweni njalo abanye bemnyama chu. Umnumzana Thaddeus Sibanda ohlala eVictoria Falls ngomunye wezimuli ezilondoloza izigulane ezehluleka ukusila izilonda ejwabini osekwehlulela bezempilakahle. USibanda uthi umzukulu wakhe oyintombazana owayeleminyaka eminingi egcoba amafutha agoqela i Kerolite, imoveti kanye le-epidem, kwathi dlwe kibo ububi bawo lapho sethe wehlelwa ingozi yokugwazwa kunyanga edluleyo osekuze kwafika namuhla inxeba lokhe lixhwatha.
Sasingathungeki sona isikini silikhona ukuthi kubambane ezinyama. Sathase sithole nzima, sathasa luza izimali eziningi. Uthi manje wanelimele kangaka linyazwe ngamambodlela abangane bami. Ezethungwa ngaphi manje? Sihambe sihambe esibhedlela kwathiwa umuntu wathungeki lo. Inyama lezi bezingasabambi kuhle kuhle.
Ubunzima lobo bucizelelwa ngudokotela Thabani Moyo okhokhela isabelo seMathebeleland North kuhlangothi lwezempilakahle olwe-epidemiology and disease control. Uthi ukugcoba lokhu kanye lokuhlaba ijekiseni yokutshintsha umbala ube mhlophe akulungelanga izigijimi zomzimba ama-hormones kanye lejwabu. Wengeze njalo esithi uhlupho lolu lubangelwa yokuthi amaphilisi asethengiswa mahlayana loba nje ezilindweni zamabhasi.
So uma ungalimala ukuthi kuhile kwangkhona, obviously it is difficult ngendaba yokuthini iskin sakho vele sisi-fragile khona ngokwathi.
Okunye njalo umoyo uthi kuyalimaza izinso kanye lesibindi ikakhulu kwabahlabayo. Umnumzana Kelvin Moyo omele izakhamizi kunhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association uveze ukuba abathengisa amafutha okutshintsha ijwabu bawathenga eZambia.
So siyaxwayisa kakhulu ukuthi abomthetho nxa bengaqinisa ukuthi ama-products lawa indlela zonke ezibuya ngawo eZimbabwe kusamele zivalwe in terms of making sure ukuthi i-product play ngaba limited ku-society. It means laba kusebenzisayo abangeke bebe baningi. Njalo siyabe sesisiza umphakathi.
U-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa eZimbabwe, uthi udubo lolu soluhlasele lasemaphandleni.
Yakula indawo esingathi thina it's specific. Nxa senza ama-patrols, senza ama-stop and searches, siyathola ukuthi ama-drugs lawa siyawathola endaweni eziningi.
Unyathi uthi ngensonto kubotshwe abantu abangamashumi ayisithupha lanhlanu 65 abathengisa amafutha la kanye lezidakamizwa kulandela ukusungulwa kohlelo olulesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ngaphansi kohlelo lolu sekubotshwe abedlula amakhulu ayisithupha lokhe umnyaka uqalileyo bemanyanela be-Medicines Control Authority of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kule-South Africa bathi bamangaliswa ngabezinhlanganiso ye-Operation Dudula labanye abathi bazothengisela emgoqweni kusukwana ezilandelayo besithi kumele abangalamaphepha aqondileyo bephume bephele kulelo lizwe. Uthi uSokhumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kule South Africa.
Kulo umbiko obhodabhodayo emphakathini owethulwe i-Operation Dudula labanye bathi sebekhathele ngabantu bokuza abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Bathi bazatshengisela emigwaqweni kusukwana ezilandelayo besithi ele South Africa kumele lilalele abakufisayo. umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezim imbokodo unkosazana Victor Mathutu uto kwethusayo ukuthi sebekubone kanenge ukutshengisela ofana nalokhu sekugcina sokuchaphakela ebantwini bonke ababuya kwamanye amazwe lalabo abaselizweni ngokusemthethweni.
Sicela ukuthi abantu bangasithathi kancane lesi siqwayiso. Siyazi ukuthi abantu bazathi hayi vele sihleli siqwayiswa njalo nje kuhlele ukuthiwa kasiphume isikhambi odlala nje kuthiwa kasiphume isikhambi. Sithi kubomama abomama bengasithathi kancane lesi siqwayiso. Ababona ukuthi ngalelo langa umuntu uvikelekile lezingane kungathi umuntu angaxwaya kakhulu izindawo ezingathi zilabantu abalesihlekanyana abayisiqhuku. Umuntu ahambe ngokuqaphela lobe siye emsebenzini abantu behambe beqaphile ekolo njengolwabo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi bakhathazekile ngalesi sixwayiso.
Nxa kuyukuthi bakubona kuyukuthi kunabantu abanganawo amaphepha abangene elizweni laseSouth Africa ngokungekho semthethweni, zikhona ingatsha zomthetho ezimelana nalokho. Kumele izikhalazo zabo baziqondise kulezo ngatsha, zibe yizo ezikhangelana nalolu daba. Lokhu okuqondana nabantu ngqo bethi bona yibo abazakwenza bathi bavala nelizwe akuncedi muntu.
Inhlanganiso ezithi zizatshengisela phandle kwamaofisi kamongameli Cyril Ramaphosa zigoqela e-Operation Dudula, Sisonke People's Forum lamabandla ezombusazwe asanda kubunjwa. Bathi eleSouth Africa seligcwele ngakho kalisela ndawo yokugcina abantu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Ubona ngokoko kwalokhu kutshengisela njalo ebona ngokuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum umnumzana Freeman Bengu uthi kusukela mhlaka 1 Nhlangula bazalubhekisa amaofisini kaRamaphosa e-Union Buildings befuna into yonke imekhwimilili elizweni kukhulunywe ngokuthi kwenziwane ngabantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni.
More than 35 organizations that are in South Africa, from grassroots, NPO, NGOs, political parties, we will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi. Sizobe sihlezi lapho asisuki asiyindawo till uCyril Ramaphosa aphuma aze azosi-address azositshela ukuthi uzoyenza njani indaba yama foreigners agcwele la eSouth Africa.
Ubhengu uthi ababuyele emuva ngokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni akaphume aphele.
Sasizikute wonke ama-foreigners, sithi ama-foreigners are illegal eSouth Africa, from Zimbabwe, from Nigeria, from Pakistan, from China, from India, from Europe, from America. Sifuna ukuthi wonke ahambe abantu abangekho emthethweni kuphela eSouth Africa. Sifuna ukuthi baphume baphayelela eSouth Africa.
Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sikaRamaphosa obengaphenduli umakhalekhukhwini. Lobanje uhulumende ubengakaphawuli ngalo mlayezo ngesikhathi inhlanganiso ye-Operation Dudula ihamba ixotsha abantu bokuza emsebenzini lezibhedlela. Umongameli Ramaphosa wathi akukho emthethweni lokhu, kodwa kufanele kubikelwe amapholisa kube yiwo athatha inyathelo nxa kukhona elizweni owephule umthetho. Lesi sixwayiso siza ngesikhathi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezinamapemiti eZimbabwe exemption permits sezitshelwe ukuthi ziphume ziphele elizweni xa zingaphumelelanga ukuthola olunye uhlobo lwamapemiti. Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala elokishini leHammarskraal duze lePretoria zithi zikhathazekile ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula ichumi kuleyo ndawo. Bathi baloku esabela ukuthi lomkhuhlane wangena edolobheni lePretoria ugcine ususabalele ilizwe lonke. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Kumalo.
Ulanjoku namhla sixoxa ngezomnotho ngesikhathi idola leZimbabwe lisiwa okumangalisayo njalo nentengo yempahla etshiyeneyo ikhuphuka elizweni. Singakagqibi kuhlelo lalo namhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Kumiswa umhlangano webandla le-Citizens Coalition for Change okukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo. Abathengisa imali bathi kabayisibo ababhidliza umnotho weZimbabwe. bazonde okumangalisayo abantu obulawayo ngemizamo yokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota enzekeni yedolobho leli. Sokulabantu abaningi emaphandleni eZimbabwe abasebenzisa amafutha okuzihluba ijwabu ebusweni. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noma i-text message kunombolo ethi 1-202-465-0318. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka Zimbabwe.